Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 10 ndira 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kuswera mangwana china dare reparamende yeUnited Kingdom reHouse of Lords richatanhaurirano pamusoro peurongwa hwekumisa kudzoka kweZimbabwe mumubatanidzo wavo wenyika dzeCommonwealth. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoshora mirizhonga iri kuitika munyika richiti richasvitsa nyaya iyi kuSADC neAfrican Union. Sangano reCouncil of Student Teachers rinokurudzira hurumende kubata varairidzi zvakanaka senzira yekukurudzira vazhinji kuti vadzidzire kuva varairidzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare reparamende rekuBritain reHouse of Lords rinoti kusura mangwana china richatanhaurirano pamusoro peurongwa hwekumisa kudzoka kweZimbabwe mumubatanidzwa wenyika dzeCommonwealth. Imwe nhengo yeparamende Lord Oates vari kutarisirwa kubvunza dare iri kuti hurumende yeBritain iri kuronga zvipi pamusoro pekuti Zimbabwe itambirwe zvakare kudzoka ngungano iri, sezvo vamwe vachiti Zimbabwe isabvumidzwa kudzoka musangano iri kusvikira Zimbabwe yaratidza kuti yave kutevedzera zvibvumirano zveCommonwealth's 1991 Harare Declaration. Zimbabwe yakabuda mumubatanidzo weCommonwealth mugore ra2003 zvichitevera kupomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Hurumende yeZimbabwe inoti chero zvayo ichida kudzokera kuCommonwealth haisi kuzoita zvokunyengerera. Mutevedzeri womunyori mukuru muhofisi yemutungamiri wenyika vari zvemutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vanoti nyaya yekudzokera muCommonwealth haina kuvakoshera zvakanyanya. Ngatinzwei vachitsanangura.
Pamota Second Republic, la British ndiwo anoyaka team. Otuma minista wavo, voti zvakadii kuti tichitanga kutaurirana kutaura kuti mudi munorega kurangwa kwamakaita panguva yavamugabe kubuda mubva mabuda muCommonwealth kuitira kuti mudzokere muCommonwealth. Handiti nobva tazoya kungwa iyoyo tikati come to think of it, nepolisi yedu yeengagement and re-engagement maybe it's not a bad idea. Ndo patakanotanga kudondana mupfungwa nemaBritish obva nyaya yeshi yeCommonwealth. Ndo vakati invaita kuti titange kuinishete maprocesses ekudii ekuti tidzokere muCommonwealth. Pakamberi apapo maBritish akazoita pfungwa dzavowo endia handina hangu nendoro yekuti ndikutaurire kuti nemhaka yavakachinja pfungwa but rimwe zuva tichazozvitaura sedurimwe zuva. But izvozvi as matters stand pakabuda imwe pfungwa itsva from maCommonwealth members vakati kana muchiti tichitakaenzana muCommonwealth how come kuti there is one state which thinks it has a final say in respect of the readmission yeZimbabwe muCommonwealth? These are largely maAfrican, Caribbean nemapacific countries ari kudaro. Kana Commonwealth ichitora decision on the basis of consensus then it means one cannot be larger than she, the rest of the members in the Commonwealth.
Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vari parunare muHarare neStudio 7. Evans Zininga abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika muzvinafundo rekimukonza kuti tunze maonero avo panyaya iyi.
Ini ndinofunga kuti kubva zvakabudiswa Zimbabwe mugungano reCommonwealth nekuda kwenyaya dzekutyora kodzero dzevanhu uye nekuda kwenyaya dzekusanyatsotonga zvakanaka kwehurumende pane zvakawanda zvakaitika zvisingaite kuti pave nechikonzero chekuti hurumende yeZimbabwe idzoserwe. zvimwe zvacho zvakaitika vamugabe varivo vari kutonga asi vamunanga vapinda pachigaro chekutungamirira takambofunga kuti pada mukana wamuka wekuti Zimbabwe idzoserwe asi tiri kuona pane dzimwe nyaya dziri kuitika sekunyimwa chibatiso kwavasikala nyaya dzemhirizhonga takaona kumabielections kwakaitika mhirizhonga dzakawanda tiri kuonawo futi pane kupomedzerwa kwekuti kune vatsigiri vari kufungidzirwa kunzi ndevebato rinopikisa retriple C vari kunzi vari kurohwa tikaona mifananidzo iri kubudiswa kana nyaya yacho iri yechokwadi vanhu vakuru vari kurohwa nevana vadiki vari kufungidzirwa kunzi ndevebato riri kutonga rezanupf saka zvinhu zvese izvozvo zvatiri kutaura vazinyika hazvipi chikonzero chekuti Zimbabwe itsigirwe kuti idzoke mugungano recommonwealth
tapabata apo totarisa kuti nyika yebritain ukama hwayo nezimbabwe pari zvino munoona nhaurirano yavari kuedza kuita iyi ichirerekera kupi
mamiriro akaita zvinhu iko zvino uye zvine zvandambotaura zviya kuti zviri kuitika kuzimbabwe handisi kuona nyika yebritain ichitsigira kuti zimbabwe idzoserwe mucommonwealth asiwo tikada kutarisa nerifetivi vazininga tinoona kuti britain payakabuda mumubatanidzwa weeuropean union inozivikanwa nezita rekuti brexit yakasara ine shamwari isina kunyanya kuwanda saka ichocho chikonzero chachiita kuti britain dai zimbabwe yanga ichingoitawo zviri nani britain yanga ichazogona kutsigira zimbabwe kuti idzoke nekuti vari kutsvaga shamwari dzekuti vaumbe ukama navo mushure mekubuda mubatanidzwa weeuropean union
ndopedzisira prof ndichitarisa kuti pari kubatwa pano kuti commonwealth 1991 Harare declaration yaimboda kuti zviitwe sei zvavanoti zviri kutadzikwa kuzadziswa izvi nenyika yezimbabwe pari zvino
zvaidiwa kuti zviitike ndezvekuti zimbabwe yaitarisirwa kuti iremekedze kodzero dzevanhu vagari vemuzimbabwe zimbabwe yaitarisirwawo kuti ive inoteedzera mutemo panyaya dzakaita sedzesarudzo panyaya dzakaita zimbabwe yanga ichitarisirwawo zvakare kuti inge iine anonzi aya pachirungu mainstitutions akanyatsomira zvakanaka achitonga zvakanaka patikuti mainstitutions apa tikutarisa mainstitutions akaita sematare anotonga kuti anga achitonga zvakanaka zvisina kurerekera mapurisa anga achichengetedza mutemo vasingashungurudze vanhu zvisinei nemapato avano mapato avanenge vachiwanikwa vari masoja ange achiita zvokudzivirira nyika saka izvozvo tikazvitarisa zimbabwe pane zvakawanda zvokukanganisa kungava kumashandiro ari kuita masoja mapurisa panoitika nyaya dzemhirizhonga havasi kunyatsowanikwa vachiita basa ravo zvazvinotarisirwa tikatarisawo matare edzimhosva vanenge vari kunzi vari kutonga vaine divi ravakarerekera tikatarisawo kunyange iro sangano rinofambisa sarudzo rezeki rine zvakawanda zvipomerwa zvarinazvo ndivananani varimo munonzi mune vamwe vaimboita zvemauto vamwe vaiita zveusori vana vevatungamiri vezanupf saka zvese izvozvo ndo zvimwe zvezvinhu zviri kukonzeresa kuti nyaya iyi inetse
avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vari parunare kusouth africa naevans zininga westudio 7 sangano recrisis in zimbabwe coalition rinoti harisi kufara pamusoro pemhirizhonga iri kuramba ichiwanda munyika sachigaro vesangano iri vapita mutasa vanoti sangano ravo riri kusvitsa nyaya iyi kumasangano esadac neafrican union
zviri pachena kuti violence yasumuka zvakanyanyisa munyika yedu yezimbabwe zvichionesa kuti musangano uri kutonga wezanupf uri kunzwisisa kuti hauna rutsigiro rwakakwana kunyange mumadhorobha kana maruzevha. Saka rwatanga kuchikisidzira vanhu, kuponda vanhu nokumbunyikidza vanhu. Izvi tinoona zvisina kunaka nokuti zvinokanganisa zvinhu zvese munyika, zvinoshaisa runyararo munyika, zvinotadzisa nyika kuti ibudirire nokuti vanhu vanofanira kuunza upfumi munyika, vanenge vototya kuunza upfumi munyika. Saka tinoona kuti chinhu chakanaka kuti chinhu ichi chirambwe navanhu vese vagarwe muno navamwewo vekunze vanotitarira.
Saka vamutasa sesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition, pane zvamuri kuitawo here pamusoro penyaya iyi?
Inyaya yatinosvitsa kusadak yatiri kuendesa kuAU kuti vakurumidze kupindira nokukurumidza vamise mhirizhonga nokumbunyikidzwa kwekodzero dzavanhu. Pasina izvozvo tinoona kuti kunogona kudeuka ropa rakanyanyisa munyika muno kusvika nguva yatichasvika pasarudzo, izvo zvinova zvinokanganisa zvinhu zvese munyika. Saka tiri kurudzira ivavo vesadhaki veAU navamwe vakatipoteredza navamwe vanodyidzana nesu kuti vabatsire kuti vaudze hurumende kuti kodzero dzavanhu dziremekedzwe, mapurisa aite basa ravo vagadzirise nyaya idzi, vamatare vaitewo basa ravo vagadzirise nyaya idzi, makomishen akaita seZimbabwe Human Rights Commission, Parliament, munhu wose apindire. Asi zvikuru sei tiri kurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti mhirizhonga haina chainobatsira. Vanhu vari kutumwa kunorova vanhu vachaita ngozi, vanodeura ropa risina mhaka, zvokanganisa bedzi magariro avanhu mana. Avo vanenge vachivatuma vachidya vachiguta, tatoona kuti vanga vachirova vanhu. Vanhu vari kuratidzika kuti varombo chaizvo, vari kutotambudzikawo vasina chokudya, vasina zvokupfeka zvakakwana, asi vachitumwa kukanganisa magariro avo munzvimbo dzavanogara. Saka chinhu chatiri kuramba nokurudzira ruzhinji kuti ruchirambe.
Sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mumiriri weZengeza West muparamende vaJob Sikala vanonzi varwara zvakaipisisa zvekuti vanachiremba vakurudzira kuti vambomira kuunzwa kumatare kwemasvondo maviri ari kutevera vachimborapwa. Mutori wedu wenhau Frank Chikore anoti panyaya iyi.
Rimwe remagweta avasikala paHarrison Nkomo vaudza dare kuti anachiremba vavo pamwe nevehurumende vakaongorora vasikala vari kujeri mukupera kwesvondo, zvikaonekwa kuti vari kurwara zvakaomarara nemudumbu. Izvi zvinotevera mashoko akaburitswa navasikala akanangana negoredzva vachiti vari kufungidzira kuti vane chirwere chegomarara. VaNkomo vaudza dare kuti anachiremba ava vakapakurudziro yekuti vasikala vambozorora uye vaongororwe zvakare mumazuva mashomo ari kutevera zvitevera kurwara kwavari kuita. Rimwe remagweta avo vaJeremiah Bhamu vatenda kuti izvi ndizvo zvavaudza dare.
Nemusi wemugovera watapfuura uye vasikala vapanekwa nemadhokta avo pamwe chete nemadhokta ekuprisons. Ana chiremba vakatenderana kuti zvechokwadi hurwere huripo hurwere hwakakomba hunoda kuti huongororwe. Saka dai zvaibvira vasikala vambomira kunzwa kudare kwevhiki mbiri dzinotevera vazodzoka kudare muzvitapfuura zuva ra23 January. Saka izvi tazvizivisa kudare kuti ndizvo zvakaitika panguva iyi shoma yapfuura iyi.
Nekuda kwekurwara uku, magweta avo atachasvitsa chimwe chikumbiro kudare chiri muzvinyorwa chekuti mamwe magwaro emhosva akapiwa vasikala nyaya vari kupomerwa yekuvhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare kwatanga asatambirwe nedare. Mutongi wedare amai Marehwana Zvogofa vati vachatura mutongo wavo pachikumbiro ichi kana vachuchisi venyaya iyi vasvitsawo magwaro emhinduro yavo kudare pachikumbiro ichi. Amai Gofa varasawo chikumbiro chavasikala chekuti kutongwa kwenyaya vari kupomerwa iyi kuburitswe pamadande mutande nepadzimhepfenyuro panguva iyoyo inenge ichitongwa nyaya iyi mudare. Vati hapana mutemo unotsigira izvi vachitiwo kuburitswa kwakaitwa nyaya yesarudzo pachivhitivhiti yakakwidzwa navanelson chamisa kudare mushure mesarudzo dzemuna 2018 dzavanoti dzakabirirwa yaive nyaya yanga yakatarisirwa nemunhu wese munyika yavati yakasiyana neyavasikala. Avo vakanga vaudza dare kuti hama dzavo pamwe nevanhu vemuZengeza West vavanomirira vari kuda kuziva mafambisirwo ari kuitwa nyaya yavo. VaBhamu vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare. Vaskala vari kupomerwawo zvakaremwe mhosva yekukurudzira mhirizhonga kunyatsime zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa nhengo yebato reCitizens Coalition for Change muzvare Blessing Ali nevanofungidzirwa kuti nhengo yebato reZANU PF vapayasi Jamba Mukandi avo vakatobvuma mhosva iyi mudare. Vaskala vanga vakatarisirwa kutanga kutongwa nechitatu nenyaya iyi asi Magweta avo ati izvi zvinogona kutadza kubudirira nekuda kwekurwara kwavari kuita. Hama dzemufi dzinoti hadzisi kuzovega mutumbi wamuzvare Ali kudzamara Vaskala avo vave nemazuva anodarika mazana maviri vari mujeri vabuditswa muusungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Sangano revari kudzidzira kuva varairidzi reCouncil of Student Teachers rinoti zviri kuitika pakati pevarairidzi nehurumende zviri kukonzera vazhinji kuti varege kudzidzira kuva varairidzi. Umwe wevakuru vesangano iri vaWalter Mzamani vanoti hurumende inofanirwa kubata vashandi vayo zvakanaka kuti vamwe vaite shungu dzekudzidzira kuva varairidzi. Vanoti hurumende inofanirwa kuratidza kuti kudzidzira kuva murairidzi ibasa rakanaka uye mushandirwi anokoshesa basa rinoitwa nevashandi vayo.
Chekutanga tinokumbira hurumende yedu kuti dei yanga yakwanisa kuteerera zvichemo zvevashandi vayo, kunyanya maticha, manesi nesu student teachers, nekuti tinenge tingoro vashandi vehurumende kana tiri paattachment. Vakwanisawo kutwedzerawo mari, vakwanisawo kutipawo mihoro inenge iri mumari inotenga muma-US dollars, nekuti hurumende yedu iri kuzvibudisa pachena, iri kuzviratidza iyo kuti ma-US dollars vanawo. Takaona ma-MP achifara kwazvo, maminista achisekerera kwazvo kupuwa mazimari nehurumende ari muma-US dollars. Asi toshamisika manje tichinzwa kunoku vakuuya vachititi tokupai yakawanda yacho kana 80% kune mamwe masekta ari maRTGS nekuti maUS dollars hapana. Ari kuenda kupi? Tomuona akubuda ari muhomwe dzemaMP, akubuda ari muhomwe dzemaminista. Zvinova zvinozotikatyamadza kuti saka isusu tiri chii? Nekuti inini ticha ndindinobatsiridza mwana kumupa confidence, kumupa chirungu, kumupa pfungwa, kumurodza njere kuti azokwanisa kuzosvika paari yeminista, kuti azokwanisa kuzosvika paari yeMP. Asi ndinoshamisika ndichiona kudzisirwa kwatiri kuitwa isusu sevarayiridzi, sevadzidzi vari kudzidzira kuita varayiridzi vamangwana.
Zvimwe zvamunoda kuona hurumende ichiita ndezvipi vaMuzamani?
Tinokumbira kuti hurumende yedu ikwanisewo kugadzirisa maticha's colleges. Maticha's colleges mazhinji ava matongo, haasina kana even marecreational facilities. Mamwe macolleges vanotokumbira kuenda kunotrainira kumahigh school. Makoleji akawanda andoziva vanoita izvozvo. Izvozvo zviri kukonzera kuti maticha's colleges edu ari kupedzisira ava magumbakumba. Vavakungokumba vanhu vese, havachaiti zvemainterview nekuti vanhu vashoma vavakuda kuita basa rechirairidzi. Vanhu vashoma vakuda kutora kosi yekudzidzisa. Nekuda kwei? Nekuda kwekuti hurumende yedu haichasiri kusimudzira vadzidzi. Hurumende yedu haichisiri kupa varayiridzi mihoro inoita kuti vararame. Saka munhu ari kuona kuti zviri nani kuita windi pane kuita ticha.
VaMuzamani, chii chamunoshora pamatorero anoitwa vanhu vanoda kuita vadzidzisi?
Makoleji edu amagumbakumba vakungotora kungoti vanongoti tione macertificates ako, school fees bhadhara, kana wabhadhara fees waiwana nzvimbo. Havachamboiti mainterviews, vakutaka kungokumba neunwanted personnel zvekuti muchazoona kuzoti pane ramangwana tichatanga kuita zvipingaidzo oro maproblems ekuti tiange tichiwana maticha mashoma. Ndochekutanga. Chechipiri, maticha acho anenge aripo mazhinji acho vanenge vasina chavanenge vachiziva. Nekuda kwei? Nekuda kwekuti havana kufamba neprocess chaiyo chaiyo mukutorwa kuti vakwanise kuenda kumacolleges. Vaakungokumbiwa ngoti kana une mari uya. Awachatarisi kuti certificate ndirako here. Awachatarisi kuti chirungu chichiri unochigonawo here. Confidence unadzowo here sekunomira mukirasi. Awachakwanisi kutarisa izvozvo. Inoda kuti macolleges vakungoda mari kuti varara. Minye kuti ivo vacho havasi kutoora. Ivo vacho havasi kutowana mari inotenga. Saka tinongotarisirawo kungotiwo hurumende yedu kana ichida kuramba iripo. Ngaingokwanisa wakakungogadzirisa zvichemo zvevashandi.
Uyo angari umwe wevatungamiriri veCouncil of Student Teachers vaWalter Mzamani vari parunhare neStudio 7. Hurumende inogara ichiudza Studio 7 kuti yakagadzirira kuita hurukuro nevashandi vayo pamusoro pezvose zvinovanetsa. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, mutsigiri weCitizens Coalition for Change anozivikanwa zvikuru Godfrey Karembera, uyo anozivikanwa nerekuti madzibaba veshanduko, vanonzi vakashedzwa kumuzinda washe Chipuriro, zvichinzi vari kuda kudzingwa munzvimbo yavanogara pamusoro pezvikonzero zvisati zvaziviswa. MuNewsday makare, mutungamiri weTCCC vaNelson Chamisa vanokurudzira vatsigiri vavo kuti vaite mwoyo murefu, vachiti bato ravo rine zvirongwa zvizhinji zvokugadzirisa zvinhu zviri kunetsa munyika. Izvi zvinotevera mashoko akataurwa nevamwe vatsigiri vavo vachiti vachamisa havasi kushanda zvine simba kana kuchengetedza vatsigiri vavo mushure mekurohwa kwevanhu vakuru vakawanikwa vachiita musangano weTCCC kwamurewa. Zimlive.com rinoti mutsigiri weZANU-PF akanyora tsamba kuparamende achiti gwaro redelimitation rakabudiswa neZimbabwe Electoral Commission harina kunaka, akasungwa nemapurisa nezuro mangwanani uye gweta rake rinoti havazivi kwaari. Yave nguva yenyu vateereri yekuzotaurira mega zvamunofunga.
Nekurobhiwa kunoita vanhu, vanhu vanongodhonzwa mudzimba dzavo vachiurayiwa. South Africa uko vanhu vachipiswa, vachipondwa, vamwe vasina mhosva, asi unonzwa kuti kai kune masangano anorwira kodzero dzevanhu. Mozambiki vanhu vanongotorwa mudzimba dzavo vachiurayiwa, vachikederwa, asi unonzwa kuti kune masangano anorwira kodzero dzevanhu. Panondinetsa kuti masangano anorwira kodzero dzevanhu ava zvaivo chaizvo vavari kurwira kodzero dzavo ndevapi chaizvo chaizvo, nokuti vanhu vari kuurayiwa zvakanyanya kuZimbabwe. Vanhu vari kuurayiwa vachitorwa mudzimba dzavo, vamwe vachipondwa, vanhu vachiurayiwa vachirobhiwa kuSouth Africa, vanhu vanorobhiwa vasina mhosva vachingosungwa, vachikonyerwa, vachipondwa nevasina mhosva, vanhu vachikonyerwa mumajere. Izvozvi vakawanda vanhu vakaenda mumajere vasina mhosva, asi unonzwa kuti kai kune vanhu vanorwira kodzero dzevanhu. Ko kodzero dzacho dzavanorwira ndevapi? Vanorwirwa kodzero dzavo, ndopandandida kubvunza. Ndevapi chaizvo vanomborwirwa kodzero dzavo? Vanonzi ava ndo vanorwirwa kodzero dzavo, ndevapi?
Nguva yasvika yokutandanisa CCCC neMDC.
Vaita sei nhaye mukuru wenyika? Munyika yakasununguka munofurira vana vamwe kuti vatandanisana vachipondana pachavo, isi varombotipondana. Venyu vana vari bhizi kusimagura zvicherwa zvenyika, vachitizana zvomunyika, vaitotengesa munze kwenyika. Isu ndiso munotuma kuti tingopondana, isu varomboti takana muZimbabwe. Vana veZimbabwe muchamuka ari mhiko? Tinovada vana vava vana Munangagwa, ngavauye mberi. Izvi pakutandanisa pacho vanenge varipo. Muchitandanisana makapfeka manyatera uko, ivo vari kusimagura zvinhu vachindotengesa kunze kwenyika uko. Asi vana veZimbabwe chiko? Vana vatokotoko ndii matopanduka? Chemberi nharahwa dzaramba dzikati kana ZANU hatichaidi. Vakatobva hondo vacho ndovachemberiwo. Asi imi pfereza zuro ndii munoti takataka takana, enda vato vamwe vaitobvunza vangu vachitepo nomuziva. Bvunza mbuya vachembera kudai vachienda musoro kuti kwa wachiru mrengano chizileo. Makumure zitasike chizukuru vichino funza mbuya zunzakada. Ii nika inu na kudini chayu chayu kwenye. Nga chazuku niko nika ya Zimbabwe. Muno mkari nike madofo emi.
Chaiso ni ndripa Malanga, South Africa. Aywa na uze matari Luku Malaba. Aka zuzuko na mnanga kwa basara pera. Ndiyaru umesera wanumanya wanopikisa. Ndiyaru kuomesera ndiye muna kai pastere huko kukuye Rukumarawa ye basarangara pira akadzoswa kutajanyiri de wanopikisa yeshi batiku kuenda maelekshe ni papa papandosu akadzosevo yeshi saka atinu tsoropoza Malawa tsoropoza ndiyaru kuomesera na jopo sikaro tuwa sabude mche harukutumane zanu kuefu na muna nga kwa notintu waka mwiz
ndiangandi ni mvunzo mweche tukute sei kwa government yedu kana kuti sei hurumende yeZANU-PF vakazama kuda kuvika mobilizing early zvechitsotsi zvakabatwa asi vanhu vacho havana chavakaitwa havana kwavakaendeswa havana chavakaitwa zvakare izvi zvinombonyatso kumbofamba sei na studio session chimboti nzirayo hurumende yeZANU-PF kuti chii chiri kumbonyatso kuitika asi vari kurambira vachingomanikidza vajobsikala vari mujere vachivambunyikidza kupere dzavo sino mbonyezo kufamba si kwa mure wako parikuruwa wanu wanweza NPF asiwa mkwadi wano shinga kuomesa msoro sechi gogoza wachiramba kuta hakuna wanu warukurawa hakuna wanu warukuruwa kwa iruwa shembele ni harawa za kura fedwe neva anawa diki diki kwa amu kwa amu munu darireko manzesta zinyo munu darireko wazimu yenyo na eva anawa warukwa mure uzicha kukonzeresa ima tamputiku mupenyi samakaita wanu kwa mure wachenjirai chenjirai havana mkwadi nevanu weza NPF wanokutumea havana cha wanokuna kukuhira inachoka na mwoswa zoku uirai mara imi njini diripa Botswana ndinonze lafcho
mwurukuta ura na baba juni ya South Africa hapo ndinofunguru zika chaisho kuti wanu weza ano atisiri kutaura pa studio 7 hapa makaende piko varume ngatimbo budai kuti titaure fungwa dzedu pa studio 7 hapa ndiri mumwe wezano asi kuti ndazvosvika pakunyara nekubatikana panyaya dzinoitika munyika medu yevasikala iyo kunyange zvamu ndiri kudivi wezano but zvimwe zvatinoita vanhu vezano vozova kunyadzisa
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tumpotarisa zake ziri munauza nasi kusera mangwana china dare reparamende re United Kingdom re House of Lords richata naurirano pamusoro pehurongwa hwekumisa kudzoka kweZimbabwe mumubatanidzwa wenyika dzeCommonwealth. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoshora mirishonga iri kuitika munyika richiti richasvitsa nyaya iyi kuSADC neAfrican Union. Sangano reCouncil of Student Teachers rinokurudzira hurumende kubata varayiridzi zvakanaka senzira yekukurudzira vazhinji kuti vadzidzire kuva varayiridzi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndiri Tanonoka Wande, ndichikusiyai muina Chris Gande nenhau dzeEasy Ndebele.